A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 23rd, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the upcoming MDC National Congress to be held in Gweru this weekend, where three top female candidates will battle it out to become one of the vice presidents to MDC President Nelson Chamisa.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Olesine ngwilo olwabesifazane olwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said earlier on, if you're just joining us tonight on our program, we are looking at the upcoming MDC Congress, where three women, Amai Lynette Karenye Kore, Amai Lillian Timfios, and Amai Tracy Mutiniri of the MDC were nominated to be voted to become one of the three vice presidents to opposition party led by Nelson President Chamisa. So they'll be vying for that post to become one of the vice presidents. As you know, there are three vice presidents. So this time around, they are vying to become one of the top females to be a vice president.
And also must remember that the Congress comes at a time when the country has lost the leader of ZAPU party, Dr. Dumiso Dabengwa, who passed away in Kenya en route to Zimbabwe following treatment in India.
Let's take a listen to what some of his party officials and others had to say about his death and what happened.
Badavengwa vashaikwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwavanga vachiri norapwa zvino azofamba nenzira kava zvanzi abheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kukinya vaifamba nadhokotera akazorealize kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment death ya Dumiso Dabengwa nevame vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi norondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
That there were the voices of some of the party officials and just some people speaking about the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the MDC President Nelson Chamisa also had to say.
Tarasikirwa negamba tarasikirwa neshasha tarasikirwa nababa baba venyika baba vanga vasina rudzirwa vaisarudza baba vanga vasina zvera ravaisarudza baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo vaida vese vaida vanhu vaitarisa zvakanakira nyika murume uyo anga ari akamira pachinhano ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambena tese vachitisidzira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mhute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatitisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tichirasikirwa nemagamba akatasana baba vadhavengwa totangira papiko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yokuti vanga vakatrenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezvipwa asi kuti vari chibwechitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking on the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the Minister of Information had to say.
Dabengwa vanga vari Minister we Home Affairs mu hurumende yedu kwengu yakatirebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira. Vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyo kodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti yaiwana rubatsiro yakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi utatu wamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadhavengwa.
We're hearing the tributes that are pouring in on the passing away of the late ZAPU leader Dumiso Dabengwa. What are your views on the issue? We will continue with our broadcast where we'll be looking at what will be happening at the MDC Congress in Gweru this weekend, where we have three top females vying for the vice presidency to the MDC president, Nelson Chamisa. So give us your view on that too, PJ.
Yes, siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asiyihluzeni bomama lapho ke esihlaziya khona izandlupe izankathaze ezidibana labesifazane empilweni zabo kulolu hlelo kulomsakazo owestudio 7 owevoice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu siphatha ke udaba lo mhlangano omkhulu owecongress eye MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lapho ke okulabathathu abesifazane abancintisana ukuthi bathole isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla lelo ngoba ke isisekelo sombuso walelo bandla basiguqule ukuze kungeniswe kumbe kunikwe ithuba owesifazane ukuba abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abathathu. abathathu laba abancintisanayo nkosikazi Linet Karenyi Kore, unkosikazi Lilian Tim Vios kanye lo nkosikazi Tracy Mutiniri. Kodwa ke ngasikhathi sinye bevele siqoqe ukuthi sizakhuluma ngodaba lolu olwe Congress ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Kodwa ke kube lo mbiko namhlanje esiwutholileyo wokutshona kukamkhokheli webandla elezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Yena ke obhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho akade izama ukwelatshwa khona okwamaviki ambalwa edluleyo. Yikho ke usithole umbiko lo lamhlanje. Yikho ke sathi singaza ke siyekele ukuphatha udaba lokamnumzana Dabengwa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngakho ke likhululekile ukuthi lisithinte ngocingo likhuluma ngoDabengwa akanye lokuthi waphatha njani impilo zenu akanye lelizwe jikelele kanye lokududuza imuli yakhe izihlobo labangane. Kodwa ke ngasikhathi sinye sikhuluma ke ngomhlangano omkhulu oweCongress lapho ke oweMDC lapho ke okuncintisana khona abathathu abesifazane abafuna labo ukuba lethuba lokuba ngomunye wabasekeli bebandla lelo abathathu ama vice president.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Roundtable. Nasi tiri kuuya panguva apo tatambira mazwi anorwadza veruzhinji sezvo mutungamiri aive mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vashaya. Saka nasi tichange tiri kutaura kana pane vamwe vanodawo kuuya vachipa mazwi avo enyaradzo munogona kuuya. Asi nyaya yedu huru pari zvino inyaya yeMDC National Congress ichange iriko pakupera kwevhiki apo tiri kuona madzimai matatu vachange vari kurwisana kuti vawanikwe ivo vachiva mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Madzimai aya anosanganisira amai Linet Karenye, amai Lilian Timvios na amai Tracy Mutiniri. Vese vari kuti ivo vari kutsvaga rutsigiro. Saka kana muchida kupinda muchirongwa muchitaura nezvenyaya yeCongress yeNational Congress yeMDC munogona kupinda. Uyezve kana muri kuda kupinda muchipa mazwi enyu enyaradzo kumhuri yavaDumiso Dabengwa uye kumhuri yeZimbabwe munogonazve kupinda muchitaura izvozvo. Regai timbonzwa kubva kuna amai Karenye avo vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kuti ivo chii chavachange vari kuunza kubato ravo kana muchinge mavavhotera.
Vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda nawo kubva musangano muno tichitanga. Mabasa edu atakaitawo semadzimai uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament muchimanimani west. Ndikaita maprogramu akawanda ndikavaka nyangwe nemaclinics nemacreche misika zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rule of vote rauya ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndinochivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Lilian Timvios veMDC avo vari kutsvaga rutsigiro. Karenye iye zvino tichitombonzwa kuna amai Lilian Timvios avo vari kutsvaga rutsigiro. Regaiti, tiri kunzwa.
Hello. Yebo, siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi Dak.
Yebo.
Silahlekelwe liqhawe si uthole umbiko lo lamhlanje. Wena uthinike ngo Dr. Dabengwa.
Dr. Dabengwa imazo ngo 1963 ufika uvela ngangise China ma hospital ngo 1963 safikele ofisini yezaphu sawafike Dabengwa bengamayusa tino okunye okumangalisayo sathenwa yibo sebafike ma ofisini eDabengwa. Udabengwa ngibuhlungu kakhulu ngilisizi ngoba nxa ngikhangela kathesi angimboni umuntu osebenzela iZimbabwe njengoDabengwa. Udabengwa 1963 October baba ngabantu abathi izikhali zingena zingena through the Islam wabanjwa elesikhuni lomazula babe sesengamajengo sodabengwa lawomazula owayemdala kwawungusukhwili moyo owalokhuza i-congress labonkomo waba ngomunye wama-founders labojoshua nkomo babanje bangena esitokisini wahlala esitokisini belomazula bebethela izikhali zingene zakuqala kusese ngu-NNC kwi-federation. Usikhulu wathi hatshi abafana laba bantu abaphuma abafana abancane abazilitho kwasala usikhwili. Usikhulu wafika-ke eZambia that was 1963 ngudabengwa lo odabengwa abasebenzi ongazange uze kubone efront enguye sikhuluma manje nalo okuthiwa ngupresident u-Emmerson Mnangagwa wathrena ngudabengwa kambe ongazange alokhu nje ngudabengwa ngubani asebesele kathe simbakhangela abasebenza lo Dr. Dabengwa u-Black Russian ngibona ijeni ngwenya engibaziyo phakathi kwabo abantu bonke sebehambile sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe ukwedlula amaqhawe wonke asekhona kade sengiwakhangeleyo ngathi bani engathi yena umgabe efika kulele sesedane ebuya wahlangabezwa asha ngudabengwa evele edana. Udabengwa silahlekele kakhulu. Mina engikhulumayo uTrevia Thaka engisebenze naye kuze kufike namhlanje. Udabengwa ilizwe selizibuse leZimbabwe waphinde wangena ejele futhi ngoLookout Masuku esekhulula ilizwe leli wamfaka ejele umgaba. uLookout wagula wabhubha uthe efuna ukuthi kambeni uLookout engiwathi akazange avele bamalisa nokuthi abuye njaze ngwabe uLookout udabengwa lo uze waphuma sesisiya kuyunithi sokukhulunyiswana udabengwa lo. Namhlanje thina ngilokudana okukhulu okumangalisayo mina ngomunye onguzaphu lekade ikhokhelwa udabengwa sisithi ukhipha esizweni esidubekayo esimangalisayo esi-oppressed esamandebeni esikhiphe ejibhithe esihambisa esizweni elizweni lesithembiso udabengwa sesithile sibuhlungu okunye okumangalisayo ongakazeli kuboni indoda esisebenze kangaka kakho njoba bephile emgabe bebe angikhuluma omnangako ukuthi ngubani osebenze njengodabengwa bonke laba bakhona ngabantu abedlula ezandleni zikadiniso dabengwa sebehambile abasebenza lodabengwa enkomo abenge ngoba mahisi kankomo akuqala athe elokuzini sisathi iRhodesia 1959 eliyisi elabanye bakhe akem o Ishan Dube labanye ngabaqamba ingabaceti ngikhuluma ngayo uDakengo osebenze kamgaka esebenzeki ilizwe leZimbabwe ngibuhlungu ongazange uzukubona
elizwe lokucina ilizwe lokucina nkosikazi Theresia Thaka lenduduzo kumakhumalo
ilizwi lokucina kunduduzo kumakhumalo ngithi hayi makhumalo cina uza kuthini udubekile mtakakhumalo uDakengo uhlale ejele 4 years udubeka labantwana wakufica udubeka okunye ongazange uzukubone lanamhla kubuhlungu ukuthi uDakengo ubhubhe umakhumalo wedwa eNairobi ibuhlungu okunye okumangalisayo ngikhuluma lawe angikwazi ukuthi ngikhuluma lobani unkosikazi nguJeremia uprofet Jeremia ngikhuluma lawe
ye mama
ye lami umngamu ungithiye 22 March
udabe
ngegula kodwa ezama ukuzasiduduza kubuhlungu okunye okumangalisayo mina engabona ukudubeka kwaDingiso oDakengo abangakwaziyo ukuthi indoda lesithule idubeke kangakanani edubekele ilizwelele eselinje selizintaka engazizanga lutho mdalamajuma yehluleka ngibuthakathaka imadolo nzima uthi makhumalo lapho khona cina mntakamandiweni umakhumalo ubhujelwe ngunina afika last month esendleleni engafikile e-India ngakabuye ukuthi azobona ingcwaba likanina
eyi abesebhujelwa yimbaki hayi siyabonga nkosikazi Thaka
ngiyabonga
yeah. That day was Mrs. Theresia Thaka, one of those people that worked with Dr. Dabengwa. And she was saying something so sad again, that his wife, Mrs. Dabengwa, also lost her mother whilst in transit to India. When she was coming back, that's when she lost her husband.
Oh, so that's so sad.
It's a double tragedy for her.
Very, very sad indeed. Kune avo vakateerera parizvino tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Thaka avo vaimboshanda na Dr. Dumiso Dabengwa. Ivanga vari kutaura ipo vachipa nhoroondo yekushanda kwavakaita vachitsanangudza zvakaitika asi regai tidzokere kunyaya yatanga tambovhiya nyaya yemadzimai vachange vari kurwisana kuti vawanevo vachiwana yatingati vice presidency yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa tiri kunzwa kuti tina mai Tracy Mutiniri vari panhare regai tiende kwavari hallo mai Mutiniri.
Hello, maskera sei.
Aiwa.
Maska
tita skwera zvedu. Vazhinji vangada kuziva kuti imi zvii zvamungaunze kuchigaro ichochi chemutevedzeri wavaNelson Chamisa muchinge mawana imi muchivhoterwa semwe wamadzimai vatatu vari kuwanikwa vari kuedza kuti vatore chinhanho ichi.
Zvandirikuunza chekutanga ndirikuunza maexperience yeinternational exposure semunhu akashanda kuUnited Nations and being ndakambova diplomat kwemakore akati kuti saka international exposure iyoyo ichabatsira zvikuru kumaketa zita rapurezidendi vangu vachamisa nekumaketa maNDC policies rinova basa randanga ndichingoita ndicharamba ndichisimudzira pamusoro.
Kune vamwe vangada kuvhunza zvakare kuti zvakakosha sei kuti madzimai
vawanikwe vachiwanawo chigaro ichi. Tichiona kuti nguva yapfuura vanga vari vatevedzeri vazhinji kana kuti mabasa iwaya pamusoro, tiri kuona madzimai vakawanda vasingakwanisi kuzowana. Zvakakosha sei kwamuri kuti madzimai vawanikwewo vari pazvinzvimbo zvakadai?
Zvakakoshesesa zvikuru kuti madzimai awanikwe ari pa decision making table or body. Zvinobatsira nekuti zvichemo zvemadzimai zvinonyakunzwisisikwa nemumwe mudzimai, uye zvemadzimai vakarerukirwa kunogugudza dhoo pavanoziva kuti pane mumwe mudzimai, muchiziva tsika dzedu dzekuno kuAfrica ndidzekuti madzimai vanhu vakazvivereka kunowanzopinda mumadhoo evanhurume vanonyara, vanotya, ende vamwe vanototya kuti vanozopendwa nebhurashi rekunzi hameno zvaa kunotsvaga muofisi yemunhurume. Saka vakaziva kuti munhukadzi vanoona zvakavarerukira kuuya muofisi mavo. Uyezve exposure ndakayaona ini ndakasenzera UNICEF. UNICEF yanga iUnited Nations bandiko rinoona nezvemadzimai nevana. Ndakasenza kwemakore akawandisa chaizvo. Ndine experience yekuti ndinokwanisa kunita tap again into UNICEF semunhu wavanoziva. Tochitounza macurrent programs anga ariko kuti awanikwa achiuyawo kudepartment remadzimai. Ndonga munoyeuka kuti nguva ini ndiri kuUNICEF, kana muchayeuka Salim Gabe, tisu takamuunza kuUNICEF akazotanga programu yake yainzi Child Survival. Tisu ina was one of the founders akabatsira Salim Gabe to set that foundation or that chapter. Saka ndine experience and also kuEastern Europe kwandaya ndiri, former Yugoslavia. Madzimai ikoko vanorarama semararamiro edu kuno kuAfrica. Saka zvinhu zvakawanda zvindakadzidza ikoko. Ndinofunga kuti ruzive irworwo ndikarupowo vamwe vangu madzimai ari munhu, ndinoona upenyu hwavo huchizosumukira. Saka ndiko kukosha kunoita kuti mudzimai anga achiwanikwa ari muofisi. Mabasa nemitemo nechii zviri kunana paramendi, kune mitemo yatakaisawo kuparamendi. Ndiri mumwewo wamwe vakaisa mitemo yakati kuti kuparamendi. Mitemo iyoyo haisati yaita kaskedi kana kuti kusvika kumagrassroots emadzimai. Saka ndinofungidzira kuti ini ndiwo mukana wandapiwa wokuti mitemo yandakamboisawo kuparamendi yekodzero dzemadzimai ndaakumhanya nayo kunosvika nayo kumagrassroots kuti madzimai anzwisise vaziye kodzero dzavo.
Aiwa, mombobata makadaro nekuti tinenge taita rombo rakanaka. Tinemi madzimai mese muri vatatu, saka tichange tichimbopawo mukana kune vamwe. Imi mombobata makadaro, ndiri kunzwa kuti tina mai Lillian Timvius uyezve namai Linette Karenye, asi amai Timvius ndivo vatanga kupinda. Sandichati amai Timvius mutaure naPJ neSindevele nekuti vamwe ava vanotaura Shona. Saka PJ, I think momboenda kuna mai Timvius tinzwe kuti ivo ndezvipi zvavari kuunzawo patafura.
Siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapho?
Hayi, siyaphila.
Singakangeni kudaba lwakho lokuncintisa, ungaba lamazwi amabili amathathu ngokubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengu.
Ya, kubuhlungu bakithi. He was our icon. He was a very respected man, and as we show, really, imuliake ilashegele, the lizwe lonke lilashegele, siyakhala sibili. My condolences also to the family. I'm very sorry. It's a big loss.
Yeah.
Very sorry indeed.
Sibuyeke ekuncintiseni kwakho, ulethani eThekwini leyi uze uncintise unqobe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakamongameli we-MDC?
Hayi, ngiyabonga sibili. Ngomunye ongenayo and ngisebenze kakhulu esikhathi esiningi nabomama nabo baba labantwana mina mbone ngani njengomama ngumama olabantwana abangu 4 ngilomzukulu 1 ngumuntu osebenze labantu kakhulu andengiyakwazi khathesi sengikwazi ukuthi omama bafunani ontanga bafunani ende mina ngithi khona khona oku what is very very important is going down to the grassroots ukukhuluma labantu. A leader does not know everything, but a leader must be a leader who listens to people, a leader who goes down to the people, to the grassroots, to listen to the people and learn with them and uphold and uplift others. So, mina mfuna ukusebenza labo mama izinto eziningi amadoda abazazi ukuthi omama bafuna abazazi. So, mina khonapho mfuna ukuthi ngimelele omama, ngimelele ontanga. Khathesi akuselabo anti. Kudala sasithi siyagijima siye cweba ko-anti, anti encedise inkazana izikhule. Khathesi akusela lokho. So kwasokufanele ukuthi omama babe ngomama abalalelayo and omama abancedisayo amankazana ethu ukuthi bekhule bengene labo esikhundleni ukuthi bezimelelele kule zinto eziningi kule sanitary ware sihluphile bakithi. Uhulumende wake wapromisa ukuthi hhayi nxa i-sanitary ware ingena elizweni ayisabhadali itax. Kodwa sikuboni akula implementation abantu lokhe bebuya layo lokhe bebhadala. So izinto kule zinto eziningi engifuna ukuthi ngizele, kodwa kakhulu kufanele ukuthi ngisike sakhuluma ngizomunye umama ekhuluma esithi khona kwakhona omama emakhaya abakwazi noma le constitution yangikhona ukuthi iba protector kanjani. So kufanele ukuthi sifundise futhi omama ukuthi bebekwazi imithetho, imithetho ebaprotekthayo bona labantwana. So izinto ziningi ezokwenza, kodwa mostly mina
ye ubathembisani ke labo abaza kuvotela.
Ikhe ngikukhulumayo mama.
Yeah.
Thina I am a unifier. Thina we are an opposition party. And then nxa silama divisions lapha lalapha. Kufanele ukuthi sibambane. Sikhangele ukuthi bakithi ilizwe leli singathuthuka kanjani. Sesi kufanele ukuthi sibe sibambane. Sibe sicabange ukuthi sincedisane ukuthi singayenzani ukuthi uhulumende lo elalele abantu. Uhulumende lo seyehlulekile ukuncedisa omama, ukuncedisa izimuli, ukuncedisa abantu beZimbabwe. Sesikhale sakhala. So kufanele ukuthi uhulumende lo sivote. Mina ngifuna ukukhipha ukusaba okukhona kubomama.
Yeah.
Especially emakhaya.
Oh yeah. Wathi ngubambe umlomo khona lapho sinikane ithu.
Mama.
Nkosikazi. Wathi ngubambe umlomo khona lapho. Uke ume kancane sinike ithuba omunye owesifazane owesithathu la elincintisana laye. Nkosikazi Mtiniri kumbe Nkosikazi
Karenye. Amai Linette Karenye Corret nokuchingamidza emuchirongwa. Hello, am I Karenye?
Hey.
Hello.
I'm hearing you loud and clear.
Atatati amene kuti phone dzaita sei. Tinotenda kana muri kutinzwa. Mutitsananguro kuti pane vangada kuziya kuti imi zvii zvamuri kuunzawo patafura. Kana muchinge mawanikwa muchiwanikwa muchivhoterwa kwamuri kuenda uku kugweru kuNational Congress yenyu. Zvakakosha sei kuti muwanikwe muchiwana mavhoti ipapa kuti muite mutevedzeri wavachamisa.
Ndinoda kutenda Marvelous nekutiwanisa mukana wekuti titaurewo zvatinoda kuunza kumusangano wedu. Chekutanga, ndinoda kuti ndinge ndiri mukadzi achakwanisa kukumbira kuwana vhoti pachigaro cheuvice president. Chishuo changu nezvandinofunga ini kuti ndingaunza, chekutanga ndinodawo kuti ndinge ndiri munhu anokwanisa kuchengetedza musangano wedu maprinciples acho, kuwandiri munhu anoshanda ari pasi papresident wake pamwe chete nepati yake. Ndinodawo kuti ndinge ndiri mai vachakwanisa kuti ndiumbe musangano wangu kutungori a very strong institution. Ndichazviita sei? Ndinodawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda a good culture yetolerance, yekuti vanhu vange vanhu vanoparticipata murunyararo vaine pfungwa dzavo. Ndichikwanisa kurana maprograms ecapacity building kutrena vanhukadzi, vanakomana nevanasikana under my office. Ndichadawo kuti ndinge ndichiita make sure kuti culture yedu isusu tichiri mu traditional conservatives, and ndiri kuona tiri vanhu vajaira kusenzesa chinhu zvechinyakare zvinotipa kuti tikwanise kutsvaga vhoti. Saka ndoda kuti ndiite embark on a rural transformation, because isu seMDC kumaruwa ndo kwatiri kuda kuti tiende tinobvisa fee kuvanhukadzi, kuvana baba, vanakomana nevanasikana. Saka ndoda kuti make sure kuti I will build a strong base yerural constituents. Ndobva ndaenda kunoita make sure kuti taita victory under what circumstances any election inonzi iri kuuya toiwina, nekuti isu tinenge taenda kunogara kumaruzevha tichiita maprograms. Ndagara ndiri munhu anodziva zvekushanda nemumaruzevha, and the experience yandinayo nekushanda kumaruzevha ndeyekuita make sure kuti taita vhoti rinoita kuti President Chamisa come in election vange vachihwina. Ndichange ndichida kumhanya neprogram. As a woman, ndine zvizhinji zvandakawana experience kuti tiri kuleka nyaya yekusimudzira vana vane matalents. Ndoda kumhanya neprogram yementorship kuita make sure kuti zvatiri kukura tiri kuchembera Marvelous. Mukuchembera kwedu tinoda kuti tinge tiine vana vatichaguruma, kuti pauchabva paunational chairlady wemadzimai sekubva kwandiri kuita ari kuuya achitoro wanga achiteedza zvakanaka zvimwe zvawakaita zvine izvozvo zvonga zvichishandiswa zvichipamba. Ndiri kudawo kuti pandichaita semunhukadzi udeputy president ndinge ndichisimudza bato rangu kuti riendewo pa global platform, kuita make sure kuti tine each the legitimacy tinge tichinotengesa musangano wedu kunze, kuti isu vari muSADC region nevari kune dzimwe nzvimbo vauye vanzwewo zvichemo zviri muZimbabwe nekutambura kwatiri kuita semhuri nemugarire wedu. Ndichada kuita make sure kuti the issue of gender mainstreaming. I know very well kuti musangano wedu, yes, vanhukadzi varimo muzvigaro, asi hatisati tasvika level yekuti tinyatsoti pano tavo tawana zvigaro zvakakwana. Chekutanga chatakatomhanya nacho tikachihwina ichochi kuti tiite one female VP, tinoda kuti tichisimudze chiende nechepamusoro kuti kubva from branch level up to national level tinge tichimhanya neissue yegender equality, nekuti musangano wedu une policy ye50-50 in terms of position kubva pasi zvichikwira. I just want to make sure kuti inini ndinoita unify vanhu, kuita make sure kuti taunza unity in the party, toita reach out whoever ari panze kuti afile kuti inini ndiri part of the institution. Toita make sure kuti zvese zvatichaita zvafamba nemazvo.
Yeah, tombo kubatai muromo muri ipapo. Tine muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwavari. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Inini ndinonzi Anna Wemende, ndiri kuUnited Kingdom.
Ehe, makadii Sister Anna?
Inini ndafara mandipa munhu andanga ndichishuva chaizvo kutaura naye. Naiko makadii?
maikore muri kuhumoreswa pachirongwa. Taurai zvenyu nawo.
Ini ndiri kufara. I've been listening to what zvavanga vachitaura izvo pachirongwa.
Mm-hmm.
And maikore has got my vote. Mai ava vanoshanda kubva pakatanga kusimuka MVC pazvanga zvakaoma. Ndanga ndichivatera ndichiona matsoka avo. Iroro simba ravanga vanaro rekusimudza musangano kuti tisvike patasvika. Even mukateerera maimpromptu speeches avo nezvavari kutaura kuti empowerment of women. If you educate a man, yes, an individual, mukadzidzisa madzimai zvamataura paurongwa hwenyuzi, madzidzisa rudzi, vana mai vakamhanya nechitandese zvanga zvichiita maikore, MGC is going to reign into the next century. And ichakura ikaita cyclone chaiyo chaiyo. Nokuti kumaruzevha kuvana mai vachakadzimirirwa. Zvavataura zvese ndinonyatsavabata masiko menanga ndichiisa masosezi kuti ndoda kubvunza kuti vanoite vazadzisa. Which means kuti ibhiza riri kutomhanya richiziva. Ivhini zvekupirana kutambidzana chimuti zvakanaka kuti vanhu vasachemberera pazvigaro. Vazive kuti tinochembera, tinofira vana vadiki vachine simba nenjere. Nekufambirana nenguva, ma-generation gaps anotisiya tinemwe mufungiro wezvakafarira. Saka putting young people in positions, ivo vachienda pamberi vachipirawo vamwe ruzivo rwokuti vabate vachisvika vachiisa zvinyowani vachisanganisa. Ini ndazvifarira zvikuru.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo ana meno. Kana muda umboti rimwe kuna maikore tisati takudropai. Maikore muripo here? Munzwe zvazviri kutaura sisi ana.
Aiwa ndiripo, ndinoda kukutendai mudikani. Mwari akuitire zvakanaka. We are together and by the end of the day tine program yandiri kuti under my office yedzoka uyamwe. Yandiri kuti kusiya kwavakaita zvamoriya chidzoka kumusha iwe uri kudiaspora ugorejesa ugozovota mune any election kuti baba chamisa vaende kuseta.
Ndoza tiri kushuvira izvozvo kuti isusu rukuvhuke rwedu ruri ikoko. Ko tinogodziti yamwe kuno, inini kuno uku chero ukafamba UK yetahoni pakanzi gutu. Saka ndinoda kuti birth certificate rangu ndirambe ndichivhota kune kumusha kwangu kwandakaberekwa. Ndokune mwoyo wangu neupenyu hwangu nelivelihood yangu.
Mashoko makuru kuti tinokutenda isisi ana, muve nezuva rakanaka. Maikore mumbobata makadaro nemamwe madzimai vese bata henyu makadaro. PJ, we're hearing there from a caller who's saying that she was inspired by what Maikore was saying about, you know, looking, you know, at passing the baton on to the next generation. I think, you know, let's go to you so you can take one of our guests since they've been waiting for a little bit. You can go ahead.
Yeah. Kulomlalelo khona. Hello.
Hello.
Yebo, linjani?
Oh, Senator Timvios, it's go ahead, it's okay. My Timvios is waiting for you for Ndebele.
Okay. Amenzithe nxa yokungena omunye.
No, no.
I say Nkosikazi Timvios, wena ke ubusachasisa laphana izithembiso olazo, kodwa ke kungenzakala ukuthi njengoba lingahamba esifazana lonke libathathu, kungenzakala ukuthi kube ngonqobayo omunye wenu. Akusoze kube lokhophe na, lizaqhubekela phambili lisebenzela ndawonye?
Iqiniso ikuthi idemokrasi noma lingaba lingu-three, ngathi singu-three khathesi nganti.
Ye.
Kungawina one, kufanele ukuthi sonke silandele.
Ye.
I-position asokuthi yikho kusebenzela umhlangano.
Ye.
I-position yokuthi nje izinto zibe lula ukuthi sisebenze. Kodwa i-position, I can make a difference from where I am. From branch, I can make a difference. The difference is the love for the people that I have. I have worked so hard in this party. I have worked so hard within this party. I was treasurer and I became chairman wing. I have been chair twice. Now I'm in the executive. I've been shadow minister for home affairs. I've done a lot for this party. And I do not think a position defines me. But what I can do for the people, the love of the people is what makes the world go round.
Yeah.
So this is my calling. That's why we're meeting Mumasalo Avant. And the, I think if one of us wins, that does not stop me from working for this movement.
Yeah.
Because this party was never formed for positions, but it was formed to remove bad policies that have been that have made people suffer in Zimbabwe for this long.
Yeah. So we
are going to work wherever I am assigned, I will work.
Yeah. Mkutazo bani ongayipha kwabesifazane ukuthi labo baqunge isibindi bathathe izikhundla lezi ezaphezulu ngoba umkhuba okhona kade eZimbabwe ikuthi abesifazane abaningi sebesesaba ukungena kwezombusazwe ngoba besesaba ukuhlukunyezwa.
Lelo liqiniso. Umuntu ongumfazi nxa efuna iposition uyathethiswa kulezi zinto eziningi uyesaba noma noma ukuma nje ekhuluma ukuthi mina ngifuna lokhu lalokhu. So imanifesto yami eyinye yokufundisa omama i-public speaking, onkazana i-public speaking, ukuthi babe le-confidence yokukhuluma, ukuthi babe le-confidence yokuthatha lezi zihlalo. And khonokho kade kukhulunywa ngabanye ukuthi wakho khona kufanele ukuthi omama, abantwana, ama-youth nje, onkazana bethu abancane laba, kufanele ukuthi sibagrume. Sibagrume labo bengene kuma-positions ukuthi bezimelelele. Kulezinto eziningi ngiyakwazi ukuthi kunokunengi okukhona nxa ufuna iposition ukuthethiswa, but as women we need to be strong. You know, we need to be strong. A lot of men, they are insulted, but they take power and they take positions.
Mm-hmm.
So that is not, we cannot stop because we've been insulted or we've been, you know, we are being undermined.
Mm-hmm.
So women of Zimbabwe, we must arise.
Thank
we
you
must
so
stand
much.
Up and say enough is enough. That is the only way. And I cannot do it on my own. We have to do it together.
Mashoko Makukutu.
I'd thrown a question that, okay, there are three of you vying for one position.
Mm-hmm.
Are you going to be able to work together after the elections?
That's a good question. Let's throw it to Mai Mutiniri. Mai Mutiniri, Muripano, Trukunoti Muriva Tatu. Mese murikukwikwidza kuti muve mutevedzeri wava Nelson Chamisa. Mumwe wenyu mumwe chete pavatatu venyu akakunda munozogona here kushanda pamwe chete semadzimai?
Ichokwadi, ini ndine experience yekushanda ndisingapinde mafaction. Ndine experience yekuita unify vanhu, vanhu vakatresa track record yangu. Vanoona kuti inini handibelieve in factional politics. Ndinobelieva kuti vanhu vakashenda vakabatana vari team tinowana maresults akati wandei. So muofisi ya vice president ndichimirira kubatsira vapresident Chamisa handifanire kuwanikwa ndichizoti ndamo muofisi pakati pemafaction kwekuti uyu anobhilonga kwakati, uyu anobhilonga kwakati. Ini ndinofunga kuti my stature nezvandataura kuvanhu zvinoratidza kuti ndiri unifier. Ndinoda kubatanidza vanhu vese kuti agenda yedu inge iri agenda yekusimudzira upenyu hwevanhu, agenda yekuti mapolicies avachamisa anzwikwe globally, even musadhaki. Inini ndinoda kutaura kuti ndine urombo nekushaya kwaita brother wangu Dumiso Davingwa. Ini background yangu ndeyekuzapo. Ndakatanga activism yangu yepolitics ndiri kuwadilaf. Saka brother Dumiso is a very close brother to me. Ndakashanda naye. Saka ndinonzwa kurwadzwa, but my values avakasiya matiri ndo andinonyaya kuremekedza nekuti isu takafundiswa rudo nekusadivida divida vanhu. Takafundiswa tinofanira kuita bring people together. Saka
spiriti yava dumiso ndingangoti zvangu beiso rest in peace ndinorwadziwa because I knew Budi GD for a long time. So ini ndinoti the spirit yatakasirwa navangomo, the spirit yatakasirwa na the two ngomozi nao wa DD ndiyo spirit yekubatanidza vanhu nerunyararo. Munoziva vanhu vese mukatiresa vanhu vese vane history yezapu activism. Havana nguva yekudivida vanhu, havana nguva yekurovana rovana nevanhu, havana nguva yekupopota popota. Saka inini I'm bringing a culture yekubatana kwevanhu. I'm bringing a culture yepeace in the presidium so that my president can concentrate on my issues ekubatsira nyika yeZimbabwe. Onai maproblems atinawo muZimbabwe muno. President chamisa vane machallenges akati wandei. So he must be a vice president asiri mafaction ari kungofokasa kuti what can we do for our people, what can we do for our women, what can we do for our youths. Saka ndo zvandiri kuudzawo inini semudzimai arida kuita vice president wavachamisa. Handina zvemafaction. And ini ndoda kuzoparidza shoko rekuti muMDC hamufanira kunge mine mafaction.
Mhm, tinotenda regai tiende kuna Mai Karenyi. Mai Karenyi, manzwa mubvunzo uyo. Tinoona muri madzimai matatu. Mumwe wenyu akakunda ipapo. Munozogona kushanda mese here zvakamira sei ipapo?
Ndinoda kutenda Marvelous. Chekutanga regai ndingoti handina kuwaniswa mukana wokuti ndibatewo maoko kumhuri yeZimbabwe nekushaikirwa kwataita nababa Dumiso Dzabengwa. Ndopinda munyaya ini vazhinji vanondiziva background yangu kubva 99 musangano uno uchitanga vanozviziva kuti ndiri munhu akaita sei. Ndiri munhu uya asina zvekuti kana wanetsana nemunhu woramba wakabatirira kusafara kana kuramba uchitsamwira vamwe. Ini ndinobhiliva kuti sarudzo dzatiri kuenda hwani wedu akakunda, ndinobhiliva kuti iyeye ndiye asarudzwa naMwari uye ndiye asarudzwa nevanhu kuti agotungamira mufaiti yezi dziri kutevera. Ndinotanga ndiri mumwe wavamwe anoti chero dai uchida kubatsirwa with anything in terms of main power, in terms of ideas, in terms of working experience, ndinenge ndiripo pakubatsira. Because for 5 years dzandakamhanya nadzo, ndakakwanisa kushanda nemadzimai eZimbabwe yose, ndikakwanisa kushanda nemayouthi, ndikakwanisa kushanda nana baba. Saka kana iri nyaya yekuti tingazokwanisa here kushanda, inini ndinoziva kuti where there is love hapana pane dambudziko. Where there is love there is peace. And I believe kuti after the election has got nothing to do with kuti awin and yan. Kumusangano wedu takagurumwa nenature yekuti sarudzo hakuna anoti ndakunda, asi vanhu vangokupa mukana kuti chimbotungamirira pari zvino, next time umotungamirawo. So I believe kuti after this Saturday, come Sunday morning, vanhu vanenge vaakuziva kuti pakati pedu wavada ndiani uye atapiwa naMwari ndeupi. Tapedza izvozvo toshanda tese, nyika yedu yobudirira.
Mumbobata makadaro. Tine mutereri ari panhare pari zvino, regai tiende kumutereri. Hello caller.
Hallo.
Makadi yenyu mukoma, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Hillary Chibaya.
Ehe, makadi mukoma Hillary Chibaya, muri kupi?
Tiripo, ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu, muri kunzwa iri mudariro.
Ehe. Ini ndiri kungoshuvira kuti kuri kuenda ku Congress MDC. Totarisira kuti MDC painobva ikokoko hapana, hatitarisiri zvekuti pachava nekuparadzana. Tinotarisira kuti vachakundwa vachabvuma zvichabuda musarudzo. Kana vabvuma zvakabuda musarudzo, vozoshanda nevamwe vanenge vahwina vacho. Saka at the end of the day, the party should emerge as the winner from the Congress.
Aiwa, mashoko makuku kuti tinokutenda iyi hanzvadzi regai taura nevanyarikani vedu nokuti nguva dzedu dzadyanana timukupeta hurukuro yedu asi toda kutora mukana uno yekumbochingamidza vari palife feed yedu Moses Beta rest in peace vadavengwa ari kutaura Amos Nguye Nyanzi rest in peace our hero Davengwa Dunlebo Sikoti and rest in peace comrade Davengwa vasikoti vari kuti zvakare gone too soon rest in peace comrade tichaona Biriyati Matika kuti nematambudziko mvati please call me Sera Mazengera kuti rest in peace father Zimbabwe siyabonga sonke Apostole angada kufonerwa Sela Mangenera kuti ya mai kore chokwadi vanoshanda tokuda ya mai tendai mashonga kuti ndiri kukona isisi mavhi munofara here PJ ameno kana une vari pa live feed tisataenda kuvanyarikani vedu
Ye ngilabo lapha abasilandelayo siyalibonga ngokusilandela kwenu kanye lokubukela lomsakazo kanye lalolu hlelo uJunior Sibanda uthi salibonani basakazi siyalithanda liqhubeke lisifundela izindaba God bless you nguWilson okhulumayo ngise Yoville eJohannesburg Pamela Khumalo uthi salibonani and lo kanye lo analyze Ndlovu la uthi salibonani uBoaz Jayaguru uthi yena anophinda abatove naye ubusani buso busani mbuso ntini ukhangele Jane Mkandi ukhangele nyakubona khona ngapho ngaseNgilandi Jane Jose Dube uthi kalale ngoxolo ubaba uDabengwa silahlekelwe singumthwakazi Trace Mahlathini kalale ngoxolo umalume so said bantu Austin Ncube la uthi khona ecingweni uthi yena u support you ladies Norris Jones matarirano moyo rest in peace baba DD Thandiwe Mavundla lala ngoxolo qhawe lamaqhawe Austin Ncube kuthiwa ngumasalo wabantu akhuluma ngomunye wabo mama laba abathathu abazancintisa kukhetho Rest in peace baba DD Zororai Murugare ngutendai mashonga lungile Ndlovu la uthi rest in peace baba DD qhawe lamaqhawe
tine mumwe mutereri tisati tapeta idu chirongo hello caller hello I think the gate to reva nyarikani vedu PJ tibva tangopedzisa idu chirongo chedu toti kuna mai kore In 10 seconds, mongo taura imi kutivani waku votere nda ye. Tozenda kuna maimti niri toita maimti mvio sto watavara.
Ndinoda kukutendai wa nave MDC wari kuteerera. Uye ndo kutendai nekutipataka tendera tichita makokasis makati pamukana. Nekutipita ure mapolisi zedi mesha zino da kuita. Nongo kumbira wa voti enyu. Nekushanda kwa ndaka itande mindi noziwa kuti munoziwa kuti takashanda shakanaka. Mara kutive shakanaka. Nisu esata dendo kumbira ofoti eni, voti limit kareni, I love you all. Thank you very much, God bless you.
Maimti niri itaura enyu? Alo, maimti niri?
Ose, aruya kukongresi ye, duye MDC kugweru. Dino kumbira ofoti eni, dino kutendai, nekundire mekeza kwa makaita, nekundigatira kwa maita, pandai itaura manifesto yangu. Dino kutenda ine mashoko amakataura kuti experience yangu neprogram yeNational Healing yandoda kuunza kuti tipodze maronda evanhu vakashaikirwa vakashungurudzirwa hama dzavo zvichiburitsa neni wacho ndakaponderwa mwana nesystem yezano namaitaidzamara ndokuvaisa muminamato yangu nevese madzimai vakashungurudzwa ndiri kuti ndokumbira ovhoti yenyu toraba minamato tinoziva kuti vatungamiri vanogadzwa namwari
amai mutinhiri regai tikukate ipapo topowa maitin views chance maitin views PJ
yeah unge elako elokugcina 30 seconds
yabonga mama ngifuna ukucela ku abantu bonke nomhlangano wethu MDC ekhokhela ngubaba wethu advocate Nelson Jamisa Ngicela ni-vote on Saturday ngifuna ukuba ngu-vice president ngifuna ukusebenza sibili ukuthi izana uPF iphume ende ngifuna ukusebenza labo mama labo ntanga lamankazana kufanele ukuthi iZimbabwe yethu sibe proud ukuthi we are Zimbabwe
yes siyabonga nkosikazi
passion sibili ukusebenza Ngicelani voti yenu bomama labo baba
namayisi yabo ngakakhulu.
PJ, there's no extra time. Unfortunately, as an SA team viewers, there is no extra time because we're really down to the wire. But, you know, good luck to all the ladies. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night.
Nalama Praxitis Jeremiah Niti Lisala.